inora kubatsirwa kwevana vari kuzvikoro zvinotamburwa zvakanyanya zvekumaruwa vachibatsirwa neshamwari dzavo kana kuti vakoma vavo vanenge vari kumahigh school ayo maboarding schools ari mumarural communities iwayo vachiti kana paine masports atoti maelite games aya aita sana tennis, basketball vana vamwe vari kumaruwa vanenge vachagona chavanoda kungoita kuwana munhu anovaudza kuti anotambwa sei nekuvadzidzisa saka tikuvatora vari kumaruwa kuya kumaschools ari disadvantage vonosangana nevana mukoma wavo nevanahanzisi vavo vari kuzvikoro zvinoti wanei asi apuri mumarural areas imomo ari maboarding school voswera vachidzidzisana vachiita yatinoti peer to peer mentorship.
Chinangwa chayo ndechei programu yenyu?
Takaona kuti kubva kuvadzidzisi kusvika kuvana havana access yemaequipment, havana access yeknowledge, havana access yemaskills nenyaya yekuti vanenge vari marginalized. Asi pane tidzo pavo pamaboarding school ari padhuze navo pane vana vane utesva vane njere dzakakwana dzekuti dzinokwanisa kuvabatsira saka chinangwa chedu ndechekuti tibridge gap riri pakati pevana ivava vari disadvantage nevana vari mumaboarding schools kuti vafambirane kana dziri nyaya dzemitambo mitambo iri kutambwa kumaboarding itambwewo kune maschools iwayo zvichienderana netrust yedu yekusimudzira mapathway ematalenti akasiyana.
Zvikoro zvingani zviri muchirongwa ichi?
Madistricts ose emuzimbabwe tikutarisa kuti achange achiparticipata ese madistricts edu ari muzimbabwe marural districts vachitageta maboarding schools aripo vachibatsirana nemarural marginalized schools aripo.
Saka muri kutarisa kuita izvi nemasports ese ese?
Masports tange tichiita masports ese tinotarisa kuti tatiita vekuwedza vakatanga musuno vakatanga vachiita lawn tennis kune response rate yakakurisa yezvikoro zvakawanda zvaakuda kuenda zvatoregista kuti zvinoda kuti zvibatsirwe vachange vachiita vamwe matable tennis vamwe vachange vachitamba cricket vamwe vachange vachitamba basketball vachidzidzisa vana vacho nevadzidzisi vacho zvese asi zvezviitwa nevana vechikoro tichiafodhawo mukana wevana vari kumaboarding schools mukana wekubatsira vamwe leadership responsibility ofana kuti wavana vachiri vadiki vadzidzire kutungamira nekuvolontia kubatsira vamwe vavo.
Hazvitore nguva here yechikoro nokumbostada?
Hazvitore nguva yevana nekuti vane nguva yavo yakagara yakatarwa kuti nguva yemasports ndonguva yatinoshandisa.
Ko Ministry of Education pane zveyakambotaura here pamusoro pechirongwa chenyu ichi?
Zvatiri kutoita zvinotsigira trust yehurumende yekuti masports ngaasvike zvenzani nyikarikulamu itsva yatiri kushandisa masports ose asvike kuvana vose zvisinei nekuti vanowana kana kuti vanoshaya.
Ko mari yekuita zvese izvi inobva kupi?
Mari yatoshandisa isu inobva kumamembers edu anenge achidzidzisa basa redu saka tigara tichitaura kuti atizi union yedu its more than a union. Moto yedu ndeyekuti saving our profession isasi saving our nation napa tikubatsira nyika through sports tichitarisa kuti tisaluze ana Usain Bolt vanenge vazarirwa kumamisha vangowanawo mukana wekudzidziswa sevakakurira mumatown.